vanotengesera mumigwagwa. Vaudza utungamiriri wezanupf wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi pemdct inotungamirirwa navanelson Chamisa. Mutungamiriri wesangano renational vendors union of zimbabwe Vasten Zvorwadza, avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira zanupf, vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vave zvirema zvitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi pemdct. Amai Muchinguri Kashiri, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vaenda kusouth africa, vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino. Amai Muchinguri Kashiri vaenderera mberi vachiti hurumende ine hurongwa hwokuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana zanupf ikakunda musarudzo. Vachiti vachatanga vavavaka nzvimbo dzokutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera. Vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetsana nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika, avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira. VaBlessing Vava vati mashoko ezanupf aya ndeyekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo, asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera.
Matauriro avo munhu ari kutaura zvisina maturo, munhu ari kutaura zvekunyepa, nekuti munhu asinganzwisisi kuti council inofunctiona sei. Zvekuti kunzi kwainzi makansela anga achidzinga vanhu mumigwagwa kuti vasatengesa, manyepo chaiwo tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wecouncil, and mukarangarira even paida kuitwa mamwe matanho ekuti guta redu rive renge rakachena, zanupf yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai, asi kana sarudzo yapera taiona zanupf ndo yaitumira mapurisa. Mapurisa asi ebato rimwe, asi mapurisa aishandiswa nebato rezanupf kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomumigwagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemdct amai Tabitha Khumalo kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiriri webato iri vaelias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika, kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru. VaMudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga, kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvagawo raramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.